Amai Harris wakatenda kuti vainge vakundwa musarudzo paHoward University apo vakadzidza uye pavainge vari nevatsigiri vavo vakamirira kunzwa zvainge zvichibuda musarudzo. Vakange vavimbisa havo sarudzo dzisati dzaitwa kuti vakazvipira kutambira zvinenge zvabuda musarudzo idzi zvinova zvakasiyana navaTrump avo vaiti kana vakakundwa sarudzo idzi dzinogona kunge dzabirirwa. Amai Harris vakati kutambira zvabuda musarudzo itsika yevanhu vemuAmerica.
We owe loyalty not to a president or a party, but to the Constitution of the United States.
Tinoremekedza nekukoshesa bumbiro remitemo yenyika yeAmerica, kudarika mutungamiri wenyika kana bato. Tinopa ruremekedzo nerukudzo kuzvatiri sevanhu uye kurumbidza Musiki. Kuzvininipisa kwangu pamberi pezvinhu zvitatu izvi ndiko kwapa kuti ndive pandiri nhasi. Asi apo ndiri kutambira zvabuda musarudzo, handisi kuti handichatendi mune zvandaifunga kuti zvinofanirwa kuitwa pandaidzvaga rutsigiro.
Vasati vataura kuruzhinji, amai Harris vainge vambofonerawo vaTrump vachivakorokotedza nekukunda musarudzo, uye zvipangamazano zvavo zvinoti vakataura nezvakakoshera kutambidzana masimba murunyararo uye kuva mutungamiri wemunhu wose wemuAmerica. Zvipangamazano zvavaTrump ava vamirira kutora mhiko yekutungamira nyika zvinoti vaTrump vakatenda amai Harris neushingi hwavo kuzvibata kwavo pavaitsvaga rutsigiro, uye vanoti vaviri ava vakatenderana kuti zvakakosha kubatanidza nyika. Mumashoko avo nezuro, amai Harris vakaedzawo kunyararidza vatsigiri vavo nevaivabatsira kutsvaga rutsigiro.
Only when it is dark enough can you see the stars. I know many people feel like we are entering a dark time, but for the benefit of us all, I hope that is not the case. But here's the thing, America, if it is.
Kana kwaita rima ndipo paunokwanisa kuona nyeredzi. Ndinoziva kuti vanhu vakawanda vari kuona sekuti tave kupinda murima, asi izvi handizvo. Asi ndinzweiwo kana muchifunga kuti tiri murima. Ngatichenese denga nechaedza chenyeredzi.
Mashoko aamai Harris akarangaridzawo vanhu nezvegore ra2016 apo mwemudzimai amai Hillary Clinton vakakundwawo navaTrump vakatambirawo kukundwa kwavo. Vatsigiri vaamai Harris vanodarika zviuru zviviri vainge vaungana paHoward University manheru emusi wechipiri kuti vapemberere kwavaifunga kuti kwaizova kukunda kwavo, asi pakazove nekusuwa kwakanyanya apo zvakabuda pachena kuti vainge vokundwa sarudzo. Apo amai Harris vainge votaura vamwe vatsigiri vavo kusanganisira Caitlin Gautier vakadonedza misodzi.
I woke up crying. I left the rally last night crying.
Ndamuka ndichichema. Ndakabva pagungano ranezvo ndichichema. Asi iko zvino ndave kunzwa zviri nani. Tine ndima ine makata. Asi hazvireve kuti rwendo rwasvika kumagumo.
Mumwe mutsigiri waamai Harris vaJonathan Burton vativo,
gave us a little bit of hope to keep continuing to work, you know, on yourself, on your community, and to focus.
Ratipa chivimbo chekuti tirambe tichishanda nesimba, tichizvishandira pachezvedu, kushanda mumatunhu edu, uye ndinofara kuti vapeta urongwa hwavo vachitipa chivimbiso netarisiro.
Mumwe anotsigira amai Harris muzvare Dita Bagava ativo,
The people have spoken, we need to respect that, this is democracy.
Vanhu vasarudza wavanoda, tinofanira kuzviremekedza.
VaTrump vakaudzawo vatsigiri vavo nezuro kuti vainge vakunda zvine mutsindo.
They came from all quarters, union, non-union, African American, Hispanic American, Asian American, Arab American, Muslim American, we had everybody.
Vanhu vakabva kumativi mana ose enyika, vamiririri vevashandi nevasiri vamiririri vevashandi, vatema nemaHispanic Americans, Arab Americans, Muslim Americans, taive nerutsigiro kubva kumarudzi ose.
VaTrump vakaona mavhoti 200 nemakumi mapfumbamwe nemaviri kana kuti 292. Amai Harris vakaona mavhoti 224 kana kuti 224. Nyaya iyi yatumirwa na Petsi Wadakuswara we VOA News. Mukaiverengerwa neni Blessing Zulu VOA Studio 7.